Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani, kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Hurumende yozivisa kuti ichaparura mari yepadande mutande kana kuti digital currency mwedzi unouya senzira yekusimudzira nayo dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yekastolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani, kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Izvi zvinotevera kutongerwa kugara mujeri kwemakore mana kwemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume neZuro mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga muna 2020. Uchinyora padande mutande reTwitter, muzinda weAmerica wati ikodzero yevanhu vese kuungana uye kuti maonero avo aremekedzwe zvisinei nekuti ndevebato rezvematongerwo enyika ripi. Mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashoropodzawo kukandwa mujeri kwavaNgaruvhume vachiti iyi iye uchidzo yekuti chii chakatyoka muZimbabwe. VaNgaruvhume vakabvisirwa gore zvichireva kuti vachapika makore matatu. Asi gweta ravo muzvinafundo Lovemore Maduku vakaudza vatori venhau neZuro kuti nechipiri chinouya vari kupikisa mutongo uyu kudarira pamusoro reHigh Court pamwe nekukumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vamirire kunzwa kupikisa kwavari kuita mutongo kuHigh Court vachibva kumba. Sangano renhau dzepadande mutande reZim Live rinoti hurumende yakatengera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndege itsva yerudzi rweDassault Falcon 7X inokosha mamiriyoni makumi mashanu nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US$54 million, mari inonzi yanga isiri mubhajeti. Ndege iyi inonzi yakapinzwa munyika muna Kurume asi yakazotanga kushandiswa svondo rino parwendo rwakaitwa navamunangagwa kuenda kuVictoria Falls kumusangano weTransform Africa Summit. Vamunangagwa vanonzi vakazoshandisa zvakare ndege iyi neZuro parwendo rwavo rwekuBulawayo uko kwaivhurwa zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair namambo Muswati vetatu vekuEswatini. Zim Live inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakatenda kuti hongo ndege yakatengwa kunyange hazvo vasina kujekesa kuti ndeye hurumende here kana kuti ndeyavamunangagwa mbune. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe zvizhinji. Gavhuna vebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakazivisa neZuro kuti hurumende ichaparura musi wa8 chivabvu mari yepadande mutande kana kuti digital currency senzira yekutsigira nayo kana kusimudzira mari yemunyika iyo iri kuramba ichishaya simba. vamangudya vakati vanhu vanenge vachishandisa matokeni anenge achitsigirwa negoridhe chairo rinenge riri kureserve bank of zimbabwe uye anenge achikwanisa kungotenga semari. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Iri danho riri kutorwa nereserve bank of zimbabwe remagold backed digital tokens, tingati zvapamadandemutande asi zvichinge zvichimiririra mari yegoridhe, zvinogona kunge zviri zvinhu zvakanaka, asi kusanaka kwazvo kunozoonekwa pakuti zvirongwa zvisingabati ruzhinji rwamazimbabweans hunova ihwo huri kumusha. Tinova kuti kuna 70% yokumusha iko kuchinzi pane vanoziva nezveufumi hwenyika kuti vanhu vanosumudza ufumi hwenyika ndivo varombo. Tinorozviona isu takatarisa kana panotisi yavo yavanyora, tsamba yavanyora, gwaro ravanyora vachidzidzisa vanhu vezimbabwe kuti rinenge richingonyorwa chete nomutauro wechirungu, chinova icho chinogona kunetsa vazhinji kuti vazive kuti kochinyi chinonzi icho digital gold token. Saka hapana education inenge iripo kuvanhu atingati consumer kuti pazuva neinonzi consumer confidence yei.
Tinoona kuti RBZ yakaparura gore rapera magold coins, iye zvino yauya nemadigital currency anotsigirwa negoridhe. Musiyano uri papi apa, Professor Masocha?
Matokeni aya akasiyana nemagold coin akatengeswa muna July gore rapera pakutiwo aya anenge ari apa matande mutande apa maindaneti paya paya pakaita sezvinoita vanonzisa kuya kunorimwa mari kustock market kuya uku kuti unenge uchiziva kuti kunenge kuine coin yako. Kana vachiti digital vanenge vachireva ivo zvapamatande mutande zvapamaindaneti, saka iwo unondosiya mari kubhengi, gold coin rako rosara kubhengi, iwo wopuwa zvaunenge wapuwa pangava pamaselfoni apa kana pamakombyuta kana chizivo chikati kana chitupa chinoratidza kuti une goridhe koini rako rinenge richiita kuda zvaana ecokeshi zviya izvi panei paine mari yako, asi iwo usina kubata goridhe koini iro rakabatwa nebhengi.
Kune vamwe vane pfungwa yekuti dzose idzi inzira dzekutora nadzo mari yekunze iri muvanhu, munovaudza kuti chii vanhu ava?
Vazhinji vangangova nepfungwa idzodzo dzokuti ko inzira yokutorera vanhu mari, vanofanira kutererwa makomplaini avo kana kufunga kwavo kuti uku kungotitorera zvemari uku sekutorerwa kwatakamboitwa, nokuti handi zvitsva zvemuzimbabwe. Ndo saka ndataura ini kuti dzidzo ndiyo yanga ichifanira kunge yatanga yaparadzirwa kuvanhu kuti zvinoreve vano mibvunzo vachibvunza mibvunzo.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutevera zvakanyanya nyaya yekusungwa kwaamai Cecilia Alexander, vanove mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Sangano iri richiti amai Alexander vaifanirwa kunge vachimirira zvido zvevashandi zvakanaka kuPremier Services Medical Investment uko vanove nhengo yeboard. Amai Alexander ndivo zvakare vanomirira vashandi vehurumende muhurukuro dzeNational Joint Negotiating Council. Amai Alexander vakasungwa nechitatu vachipomerwa mhosva yekusashandisa zvakanaka mari dzePremier Services Medical Aid Society pamwe nekuzvipa mari dzakawandisa dzekuenda kumazororo kana kuti holiday allowances. Vakamiswa pamberi pedare nezuro asi vakanzi vagare mutirongo kusvika vadzoka zvakare kudare musi wa2 Chivabvu unove muvhuro unouya. Amai Alexander vakasungwa pamwe chete nasachigaro wePremier Services Medical Investment waWellington Tutisa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka $900,000 uye $14 million yemadhora emunyika yavanonzi vakazvipa semari dzekubatsirika kumazororo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure.
Nyaya yekusungwa kwamai Cecilia Alexander inoexposa nyaya yatagara tichema nayo yekuti PISMAS ngaidzokere kumembership. Ma decisions e Public Service Medical Aid Society anofanira kunga achiitwa nemaannual general meeting sezvakanyorwa mubumbiro remutemo rePISMAS. Dambudziko rakangoitika kuPISMAS nderekuti simba rose iri rakadzimara ratorwa nevanhu vashoma vakatanga kuabhusa simba iri. Mukatarisa PISMAS yakasvika pakuluza mari dzakawanda. Munoona pane imwe nguva PISMAS yaitora $250 million pamwedzi woga woga. Asi nemazakwatira emari ese iwayo yakasvika pakudonha, vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tonzwa kuti mai Sicilia vanga vari mumwe wevamwe vaitora mari vachisungwa pamwe chete neanonzi anga ari deputy webhodhi ravo. Hazvinyanyoti fadze kana nyaya idzi dzikasakwanisa kunyatsoburitsa kurasika kwakaita mari nekumanikidza kuti vakaba mari idzi dzidzoke. Uye tikunyanyokumbirawo kuti vese vanenge vakanongedzerwa kunzi vabe mari vasungwewo sezvaitwa mai Cecilia Alexander, zvisazoite sekunge pari kutagetwa vamwe vasingadiwe nesystem.
Imi seatuzi munopinda papi panyaya yekusashandiswa kwemari zvakanaka kupublic service medical aid society?
Mamembers edu varairidzi ndiyo masubscribers ekupublic service medical aid society. Mari dzose mainvestments ese aiitwa nePISMAS aibva kumasubscribers anosanganisira mamembers edu. Ana Cecilia Alexander vanga vakatoiswa ikoko vachigara mubhodhi vachinzi vari kumiririra bandiko revashandi. Zvino kana vachinzi vakazotadza kufambisa mari zvakanaka zvinoreva kuti vakatobetraya vashandi vacho vanosanganisira mamembers edu. Saka kutsutsumwa kwedu kuri kubva panyaya yekutambura kwaakuita mamembers edu achishaya health care ivo vaine mari dzavo dzavakabvisa makore akawanda.
Sei matora matano iwaya matora ekunyora gwaro rekunyunyuta iwo amai Alexander vasati vawanikwa vaine mhosva?
Pari zvino hapana matano makuru atati tatora isu. Tangozivisa vanhu kurwadziwa kwedu kana tichinzwa nyaya yekubiwa kwemari kuPISMAS panguva yekuti vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tichaenderera mberi sekutaura kwatiri kuita kuti tichifollowa maproceedings. Tichida kutonzwawo defense yamai Alexander nekuti mudefensi mavo tinoziva kuti tichawana umboo hwakawanda hwekuti mari dzaimbobiwa sei. Kurudziro yedu ndeyekutoti PISMAS idzorerwe kuvashandi paya vashandi vaite annual general meeting. First annual general meeting inofanira kuti itogadzira commission inono investigator kudyiwa kwemari kuPISMAS.
Avanga vari mutungamiri weAtuzi vaobet Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo munyora anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa avanoti amai Alexander havana kusungirwa kusashandisa mari dzePublic Service Medical Aid Society asi kuti vakasungirwa kurwira kodzero dzevashandi.
Handingapomerira vanhu veR2's mhosva nekusaziva. Vanhu vanenge vasina chokwadi chavanenge vanacho atihand, vanhu vanenge vachingotora information yavanenge vachinzwa musocial media. So handingavati varesva asi kuti chokwadi ndechekuti vanofanirwa kutsvagurudza nyaya kuti nyaya iri papi. Totarisa izvezvi PISMAS haina bhodhi, wavari kuti managing director uyo Mapesa hatizivi kuti ari kurwana chinhu chevashandi nani. Tikatarisa izvezvi ari kungoita zvaanoda achishandiswa nehurumende kuti vabe mari. Tinoziziva kuti mari dziri kubiwa madoctors anova mathird party mazhinji ndo ari kubhenefita, anova most of them masenior government officials.
Saka chii chaita kuti amai Alexander vasungwe?
Isusu sevashandi tinoziva kuti mutungamiriri wedu mai Cecilia Alexander mhosva yavo hombe yavari kufira ndeyekurwira kodzero dzevashandi. Nyaya hombe yazopa kuti vazosungwa inyaya yekuti takabva kunotaurana nehurumende katadza kuwirirana nenyaya yekuti hurumende iri kunegosheta nesu in bad faith. Vari kuya kwatiri vakatoisa polisi kudhara. Saka nyaya iri kufira Cecilia ndeyekuti akaramba uyezve inyaya yekuti ari kuresista the government isatora PISMAS nePSMI. Tikatarisa izvozvo vashandi vePSMI havasi kushanda nekuda kwezviri kuitika huori huri kuitwa nemasenior government officials vari kuda kuti PISMAS iwanikwe ichigara pasi. Kana yagara pasi woenda unonyepera mutungamiri wenyika kuti vatadza kurana.
Chii chamungakurudzira kuti chiitwe kugadzirisa dambudziko rekupublic service medical aid society?
Vakandimire nyaya yepublic service yePISMAS kuti tigadzirise ipere ndonge hurumende yarega kuita interference nemaraniro ePISMAS. Varidzi vePISMAS vashandi hurumende noti hurumende. Zvinova zvinhu zvatinoona kuti pane vanhu vari kuda kumbunyikidza constitution yePISMAS kuti vakwanise kuitora ndodambudziko hombera tinaro kuti varikushandisa pisimasi senzvimbo yekutulutira mari, ndodambudziko riripo. Vakaziva kuti Christmas is owned by its members, zvinotibatsira zvikuru kwazvo. But vakaita udyiro hwavari kuita uhwo vachiuraya Christmas, vashandi vehurumende vachasafa zvikuru kwazvo, ende vachinyepera mutungamiri wenyika kuti vari kuda kugadzirisa ivo vachida kuuraya.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachauzi tinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvari Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence, iro rinoshanda nemadzimai vanenge vakatarisana nemhirizhonga muno muAmerica nekumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiitsananguriro kuti manga mafambira chii iko kuno kuWashington DC?
Ndauya kuno kuWashington DC, guta guru remuno muAmerica, kuti tizopemberera upenyu hwevamwe vakaraswa neupenyu hwavo nokuda kweviolence. Uyezve tanga tiri kuno takamirira vakuru vakuru vekuMinnesota kwatakabva. Tandiri kutarisa summit inonzi Economic Justice Summit. Yakanyanya kutarisira panhau dzekuti economic empowerment, kuti madzimai asaramba achidzvanyirirwa.
Zvii zvamungati makadzidza iko kuno kuWashington zvamuchanopakurirawo vamwe kuMinnesota uyezve zvingashandiswe kuZimbabwe?
Chanainyanya kudzidza ndechekuti hapana kusadzvanyirirwa kwomudzimai kana mudzimai asina kupuwa yatinoti economic empowerment. Saka kuti mudzimai asimbiswe panhau dzemari chinhu chakakosha pakudzivirira kudzvanyirirwa kwemadzimai. Tinovimba izvi zvinokwanisa kushandisika kuMinnesota kuno kuAmerica, newewo madzimai ari kuZimbabwe, kukurudzira kuti madzimai dai achikwanisa kupiwawo mukana wekuti vaite mabhinda uko kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinovabatsira kana paine violence mumba, zvinoita zvichitanani kana mari iripo.
Tiri ipapo panyaya yedomestic violence, takaona imi makakwanisa kuwanikwa muchiunza muzare Primrose Rocha kuti vauye kuno vakadirwa acid vaya zvamira sei pari zvino?
Ndotenda nekubvunza kwamaita ya muzare Primrose Rocha, mudzimai akasimba vakashinga mazuva maviri apfuura vakava nesejari yavo, toti sejari number 3. Iko zvino vakabva muwomen shelter mavanga vachigara yatinoti step up, vaakugarawo patinoti panzvimbo iri rehabilitative. Sezvo acid yakapinda muziso ravo havanyatsooni, saka kuAmerica kunoku vane maresources avari kuvapa kuti vadzidzire kushandisa Bounty Brio kuti vakwanise kunge vari kurarama upenyu hwavo vari independent. Saka vanotoenda kuchikoro Monday kusvika Friday, asi ndakanovaona bhavhadhe ravo weekend yapfuura iyo, aiwa vari kufara. And uyezve vaakugona kushandisa ivo mama Brio, zvokuti ndakatoti vakatotibikira, ndikati anti muri kuona saka vari kuita rehabilitation, vakunzwa zviri nani.
Munoona sei tichiona nyaya dzakadai dzinobuda pamadande mutande uyezve kuti kuZimbabwe kuchiri nevamwe vari kutarisana nedambudziko serakasangana namuzvare Rocha. Pane here zvamuri kuita mukuti munyatsoferefeta kuona kuti zvakamira sei?
Bato redu tatsvaya kuvhunzurudza zviri kuitika. Chandinoona chiri kuitika corruption. Corruption iri kuuraya zvakawanda. Corruption iri kuita kuti mavictims edomestic violence vanenge muzvare Rocha vasakwanise kuwana rubatsiro. Kana munhu anenge akonzeresa munhu kuti arwadziswe kusvika panzvimbo yakadai, kana aine mari, kana achizivana nemapurisa, dzimweni dzenguva nyaya yachona inongofarwa farwa. Izvi zvinokanganisa basa kana basa reduwo. Saka ndo chandiri kuona chakanyanya kudzvanyirira madzimai kuZimbabwe, nhau yecorruption.
Tiri papo panyaya yehuori, tinoona kuti imi maimbotaura zvakare muchishoropodza pamusoro pezvatakaona zvichibuda mufirimu reGold Mafia rairatidza kuti huori huri munyika, uyezve vari kudya ndovamwewo vakuru vakuru vehurumende nevamwe vakadaro, asi madzimai vachizoonekwa vachinonga svosve nemuromo munyika. Munotii nezvakabuda pafirimu?
Panhau yeGold Mafia inhau inyaya kuri kurwadza Zimbabwe yese. Inhau iri kurwadza kwete kungoti vebato reTCCC kana vebato reZANUPF, iri kurwadza vana veZimbabwe vese. Nekuti tikaona uori huri kubvisa mari yatakapiwa naMwari iri pasi pezvicherwa zvedu muZimbabwe, ichinovaka dzimwe nyika dzinenge vana Dubai, zvinhu zvinorwadza. Asi ndogara ndichiti kana pakaitika uori wakadai panonyanya kurwadziwa madzimai nevana. Ndakamirira madzimai emuZimbabwe, ndakamirira madzimai emuAfrica. Ndinoti tinofanira kunge tichitaura nhau iyoyo kuti madzimai ndova kunyanya kusafa nepamusoro peuori uyu. Ndaida kutaurawo zvakare kuti tine mukoma vedu vanga vari behind iyo documentary iyi, Simba Rashe Chikanza, anova iye founder weZimEye. Kutaura kunoko nenhau yekushanda kwaakaita padocumentary iroriri, vakataura nesu vakati ivo upenyu hwavo life yavo haisi safe, vari kuwana mathreats. Saka zvinhu zvinotyisa, nekuti zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti kana munhu aita basa rakadai rekuburitsa uori wakadai onekwa ari kunzi pane vanhu vakumufonera vachimuti upenyu hwake hausi safe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nasachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa pamusoro pebhiri reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill, iro ratinonzwa kuti rave kumahofisi egweta guru rehurumende kana kuti kwaAttorney General, ramirira kuenda kumutungamiri wenyika kuti rinosainwa kuti uchive mutemo.
Isu chinhu chekuti mutemo uyu akuda kuendeswa kuna president chinhu chatanga tichitoziva kuti chinogona kuitika. Hatina kunyanya kushamisika nazvo, nokuti tiri kuziva kuti hurumende yeZANUPF iri kutora mitemo yose yakanga ichishandiswa panguva yekudzvanyirwa kwavatema nevachena munguva yecolonial rule yeRhodesia. Vari kutora mitemo iyi vachidzorerazve kuti vambunyikidze kodzero dzevagari vemunyika, vachimanikidza nokuita humbimbindoga munyika muno yatinenge tichitarisira kuti nyika yakasununguka, vana venyika vanofanira kugara zvakanaka. Asi chinhu chinosuwisa kwazvo kuti vanhu vakanga vamborwira nyika rusununguko wodzorazve vana vevhu vagari vemunyika muno munhapwa nomukutambudzika nomukumbunyikidzwa.
Saka munoona here vamunangagwa vachisaina bhiri irori kuti rive mutemo?
Tinotarisira kuti dai mukuru wenyika akaongorora chinhu ichi akasasaina bhiriri kuti nyika isapere uremu hwayo nechimiro kana ichitariswa nedzimwe nyika, nokuti chinhu chitisingatarisire kuti chingadaro chichiitika mukore uno 43 years after independence.
Ko iyo nyaya iri kutaurwa nehurumende iyi yekuti mutemo uyu wakakodzera kuti unge uripo nokuti mamwe masangano akazvimirira ari kutyora mutemo mashandiro awo, munoti
kuita kwaro bere kuti kana roda kudya mwana waro rinotanga rapomera kuti unonhuhwa sembudzi? Asi echiziya zvaro kuti mano mano bedze kuda kuparadza mwana waro. Saka hurumende haina chainobata chaingapomera masangano akazvimirira. Tinooperata tiri pasi pemitemo mizhinji, mitemo Reserve Bank yekuoneswa kuti mari ifambe zvakanaka, mitemo yenyika inotonga avo vanenge vachikora mitemo kana vanenge vaita zviri kunze kwemitemo. Mitemo mizhinji iri munyika muno inofanira kunga ichitariswa, iyo inomira nesimba kuti vanhu vasachikore mitemo, uyezve mapato akawanda, mapurisa weanti-corruption nevamwewo mapato anochengetedza mitemo munyika variko vazhinji.
Asi kune masanganowo here atambobatwa nemhosva iyoyi iri kutaurwa nehurumende iyi zvasvitsa kuti vanga vachigadzira mutemo iwoyu?
Hakuna mitemo yatiyachorwa zvinobatika zvingaiswa pachena nehurumende yechiti iyi ndo mitemo yakachorwa nemapato akazvimiririra. Asi kana tichitarisa kusafambiswa kwakanaka kwemari, tiri kutoona kuti pane zvakabuda mudokumendari yaAl Jazeera, mari zhinji hadzi kufambiswa zvakanaka, kwete nemasangano akazvimiririra asi navanhu vane chekuita nekutongwa kwenyika. Mari zhinji zhinji dziri kutenderera munyika dzichibuda kunze, neupfumi hwenyika hwezvicherwa huzhinji huri kubuda kunze, nemari dziri kurasikirwa nyika nadzo, yatinoti money laundering, yakabuda pachena kuti zviri kuitwa naavo vanhu vane simba vari kutonga kana kuti vane ukama nevari kutonga. Saka kana pampa nenyaya yekuti paiswe mutemo, unofanira kutoiswa kune ivo vari muzvinzvimbo zvine simba nehama dzavo nemadzisawira avo, nokuti ikoko ndokuri kubuda gold redu, ndokuri kubuda diamond, ndokubuda chrome, ndokuri kubuda lithium, ndokuri kubuda platinum yedu zvisina kunaka, uyezve ndokuri kufambiswa mari zvatakatonzwa isu kuti kunyange panhandare yendege huru yemunyika panotarisirwa kuti ndopanenge pasingapindike nezvinhu zvisina kutsarukana. Takatoona tikaoneswa pachena kuti pari kungopindwa newada wada, pasina kana chinodzivirira nyika. Ikoko ndokwaifanira kunga kwakaiswa simba rese, nanga nemaNGO ari kupa vanhu zvikafu, ari kuendesa vana kuzvikoro, ari kuchengeta shirikadzi nenherera nevachembera nevakwegura, hazvibatsiri, zvinodzorera nyika kumashure.
Ivo masangano akazvimirira aya anotambirawo sei mari dzerubatsiro dzinopinda munyika? Zvinhu zvamunoisa pajekerere here kuti zvionekwe nevanhu vese?
Mari zhinji dzinouya kumasangano akazvimirira munyika ino dzinouya nomutoo wakafanira, dzinopinda mumabhanga. Ndosaka mechinzwa Reserve Bank yechitobuda pachena kuti kwakauya bhiriyoni kana kuti kwakauya mari yakati, nokuti mari dzinouya pachena. Dzasiyana nedziya dzatakanzwa dzichibuda padokumendari yaAl Jazeera dzinouya dzakavigwa mumatrangi nemumamonaki.
Manga makateerera kuna sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chatora utungamiri hwetafura yeCastle Lager Premier Soccer League kubva kumaoko eCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yapinda pamusoro petafura yezvikwata gumi netsere izvi mushure mekuzvambura ZPC Kariba 5-1 Baobab Stadium nhasi masikati. Chikwata ichi chave nemapoints gumi nematatu, point imwe chete pamusoro peCapes United kwatambwa mitambo minomwe makundano aya. Chikwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chasiya zvekare Highlanders iyo yave pachinhano chechitatu nemapoints maviri. Asi madamburo inosvetukwa neCapes United kana maGreen Machine akarova Dynamos mumutambo mukuru weHarare Derby muNational Sports Stadium mangwana. Mutambo uyu wawedzerwa mari inobhadharwa pagedhe nedhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu zvichitevera chikumbiro cheCapes United. Asi mukuru wevatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinhu zvangasingafaniri kufambiswa zvakadai.
PSL ine nyaya 1 yekuti vari kumaoko fisikwa vanongofunga kuti ngatiti bhora ngatiti mari yakati, vasina kumbotibvunza isu masapota kuti munozviona sei. Tisu tinobhadhara kuona bhora, isusu mari ndedzedu. Ngavatange vabvunza isu kuti zvonaitoti mari pabhora.
asi mutsigiri wenhabvu muzvare Messi kudzedzereka. Vanoti oyo mutambo mukuru zvekuti vanenge vari muNational Sports Stadium kunyange zvikaoma sei.
Mangwana pakaipa tochekwa baba pasa kana zvikara zvii. Pakaipa ido inonzi Devi yeDCA yakatoipa. Mangwana tochekwa kwete zvekutobhutambo.
Ngezi inogona kusiiwa zvekare.
Tinotenda Michael Kariati, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 Mabasa 2023 uPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubatshwa kwamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosika Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalabimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, unkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. UAlexander witheswa icala lohuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga eleboard emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa umhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele National Joint Negotiating Council, NJNC. IPSMAS isile isikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalungu ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwebhodi ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi babatheka ihuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-athuzi sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi icelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usehuquluze imali yonke yePismas. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeho. Abuye njalo abe yi-board member yePismas. Lapha sehuquluze khona imali iPismas isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka akula senta abayifakayo kuPismas. iPismas ithola imali kuzisebenzi izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozi bani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PS Mas?
Ukuswela imali kwe-PS Mas kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PS Mas ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula, zingagulelwa ngoba abanye abantu bayacupha, bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni. Ngicala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela nxa sokukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi eyamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali eze-PS Mas kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni ukuqhutshwa komsebenzi ku-PS Mas. Ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukile lekahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala kubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lombiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Scala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail. Izakhamizi zeMakabakaba ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya eseziqede izifuyo edamu leMakabakaba. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkokeli yale ndawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Wabhethi Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi, inkomo labo babhemi. Umnumzana Samuel Khoza usuke eMapula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchapa siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hayi kungani kakhula ndlela ehambayo, kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Sihlibaziso Nkomo ezinesa kamusa makapakapa.
Ama doka bezilela nje ngaphansi kwamanzi, ingwenyi donzi chai, imbuzi ikokuti yanatha idonzi chai, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyali. Ah, mina napani uncedwa ngiboni kumbelekela abakhona ngoba vele sesilimele. Ngingakwazi ukubenqela umunye ukuwathola ichansi ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lo kansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya, mina into yakhe yamphendula yona. Sazathi hati umele uhambe phezulu, wathi hayi. Ngazithola amabhayiko nje vele isivuyo asisele, ah sesilime vele asele asivuyo.
Umnumzana Melusi Moyo uthi ngaphandle ukulahlekelwa izifuyo impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi zenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabantwana abaningi, so ziyabe zilamba. So abekhansela bakhe babuya badubula nje but azange kube lo mehluko lokho kusiba kwezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngemuva le kubo 2002 siya ku-6 zike zabamba abantu. Yakathi sivele abantwana bathunywa edamu ukuthi hambaleni athi samadongo behambani ekhangela imbuzi hayi edamu ngoba kule risk enkulu kakhulu.
Umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula lunye uncedo esilalo ukungasincedisi ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akusela. Sokulesi gadi ngathi kuna iminyaka sesilayo kungakhona ama-5 years iminyaka silodubo lolwengweni. Kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana. Kuyidonki lami khona okho ngilakho kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yikho kungithwalayo kuyo yi-transport yami. Yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi weGwana Royal District Council umnumzana Rangana Isibanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Ireport lami ngiyitholile, siza engage le committee e campfire yekube le ndlela e way forward e campfire committee esigabeni khona ngahle lapho ulengwenya khona.
Ngenxa yokungani kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeng South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezibalisa imbuzi lenkomo. Kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke sokulihlandla lapho isilethulela khona uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicobungula umhlangano abawuqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair woBulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Thina ke njengama SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele iworkshop parallel to i-trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene eBulawayo kwenye indawo okuthe Mavuma Lodge lapha sikhangela khona izinto ezithize. Sibe lenhlanhla ke layo minister besilaye sibona sikhangelene le theme yethu ukuthi khuluma ngoku i-transformation le innovation of global company. So besikhuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule kuma business ethu, sibe lama innovations athiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye loku register ama companies. So kube yi workshop emnandi kakhulu eyadihlanganisa izindaba ezithiyeneyo, sibele global competitiveness ukuthi global singakompetitha njani lezinto zethu esizenza. Isananzelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siya pheka ama detergents ethu, siyapheka ukobra bethu laba, siyapheka ama drink, kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni. Kazi ingena even kumbeni kuma shops ethu khona babo okay, kazi ingena endaweni ezijene size sobalisa la kuba Dubai la kuba you know indawo ezijene even khona eduzane nje South Africa kazi ingena. So besifunda ukuthi singakwenza kanjani khona lokho ukuthi sicine lati izinto zethu esizenzayo zikhangeleke global. Sazofunda ke ngoku nge export marketing procedures ukuthi vele singa export kanjani izinto zethu, silazo endlini emakhaya, silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo, ibidwekhini, izinto amalala, izimacanga, izinto ezijiyeneyo, you know, ezi-traditional, ophini laba, imigigo ini ini, silakho kodwa ukuthi singaku-transporta njani, siyoku-exporta njani. So besifunda kakhulu, sifundiswa izimtrade ukuthi ama-procedures ukuthi si-applya njani, sithola njani, ama-certificate sihamba njani. So bekukuningi sibikade sikufunda, sazofunda le innovation in the SMEs sector ukuthi how best can we innovate ourselves ukuthi size sizibone lathi sifike ezingeni lelana elokuthi sendithengisa amanzi amale, sendithengisa ini zami ezifika khonale endaweni ekubo-Britain langaphi ngaphi. So ukuthi singaqeqesha njani. So ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu, konke lo intellectual property, ukuthi nxa sizaba nama-properties umbe nxa sifuna ukuthi sibe lezi ndawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani. Konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo. Sazofunda njalo le risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo, ama risk anjengama disasters, ama risk anjengabo fire, ama risk athize ukuthi kufa, kunanzelela ukuthi ingxenye isanda kuyareda imali ebhenki imali yangkhona ibiselwa njani, imali yangkhona isetshenziswa njani kumbeni yenziwa njani. So ama risk wona lawa wonke ade sesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoid-a, amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani, amanye vele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection. So sibe lesikhathi sibile esiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu. Sithanda ukumbonga kakhulu umama uDr TG Nyoni ngokusinika lelo thuba, ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders lawo ebhoda ngapha nathi ngapha sifunda as ama-SME.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangano.
Siyambonga ke uSithandekile ngalolo hlelo. Okwamanje ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Linga lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube. Sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emerson Mnangagwa ekoBulawayo, amagagasi akamakhalekhukhwini ayacitshwa.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakoBulawayo, amagagasi abomakhalekhukhwini ayacitshwa? Usuke wakunanzelela yini khona?
Ngolwesithathu weviki yonale mhla ka-26 kumabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi, ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa i-connect. kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phose kibo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuqhumana yesingathi network yama cellphones singaziki obekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwe-network nje mahlayana singazi njalo kodwa-ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuqhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile abanye-ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa so konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana
manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba
izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala datha eneleyo abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezishatshiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo
lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC ku-VOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo esibangeni se-Castle Lager Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga ele-Capes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu linqobe ele-ZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni ye-Baobab Stadium namhlanje emini. Kunje, leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu lasemondorongezi seledlule i-Highlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo ihlezi izithende ze-Capes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1 kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osebenzela kwele South Africa igama lakhe kungusibani Dube uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7
Ushaye baba nasengkathelisha abashana Ushaye baba nasengkathelisha abashana afana sanjani Ushaye baba nasengkathelisha abashana afana sanjani Yeah.
ngiyabingelela kubalaleli bonke be Studio 7 ngokuzalwa ngidabuka le eCholocho kwelangakithi esigodini sakwaGombalume induna engiphethe umsikana umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama 2011 kuningi sengikwenzile ke emculweni ngisebenza kakhulu nama artist ngoba yimina wasungula isibani studios esisiza kakhulu ama artist ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula mangabe belizwe le mphimbo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathi ke ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana, uyofika lapha kuFacebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobe usiwa ngithola oTikTok Isibani Studios o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngiseGoli ethembisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi, ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge sihlanganise isizwe wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Yeah.
Letembali ukholisile umculo kaMasigandi okabantu bayafana ezweni. Singeke hlukani izihlobo kodwa sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcinisihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Brexit is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.